varwere vanonzi vari kufamba muzvipatara nekushaya anovapa mishonga uku hurumende nanachiremba vachikakavadzana panyaya yemari dzemihoro mugari womuharare vatenda ichapeyama vaudza studio 7 kuti zvinhu hazvina kumira musha muzvipatara zvikuru zvehurumende zvakaita sechepari renyatwa umo varwere vari kuswera vari muzvipatara vasina kana rubatsiro rwavari kuwana
asi zvishanajana kumira musha varwere havana atendensi vari kukwanisa kungobatsirwa chete ndevane mari vanotsvaga maprivate doctors ndo chete vari kukwanisa kubatsirwa asi vamwe vese ordinary hapana yoga dai hurumende yatora matano zvakasimba kuti machiremba adzoke kubasa bhozi vanhu vari kufa havana ari kubatsirwa vari kuwana
mainomalanga chemhere avo vane murwere ari muchipatara vanoti vave kutorapisa murwere wavo kuna nachiremba vakazvimirira asi izvi zvave kuvadhurira
hatina kumbona chinhiki chipunduko imomo vanhu unongoona mibhedha ina vanhu kureva kuti vanhu sese maodhi matapinda imomo vanhu vari kungofa hapana munhu ari kuti akapinda obuda akapinda obuda hapana tirikungonzwa vanhu vari kungofa nyange tonzi tengai mushonga pamwe unenge usina mari tatiranambuya tisina kana mari yekuti utengere murwere unenge nechishuwiro chokuti hama yangu irarame asi pange pasina chiraramo tikukumbira kuti hurumende yekuda yapindira mukati mevarwere imomo
muzvare Primrose Chimimba vakurudzirawo hurumende kuti igadzirise nhuna dzanachiremba kuitira kuti vanhu vasarambe vachirasikirwa neupenyu
dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo nekuti ezvinezvi kana tingatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu nekuti ukapinza murwere unenge uchitarisa kuti achabuda akapora but panguva yekuti arapwe nemuna dokta haana nguva yacho nekuti anenge akagara haana shungu yekuti arapewo murwere kana mushonga wacho tichitokurudzira kuti ngavachitisirwa mushonga yekuti vachikwanisawo hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe nekuti ine zvimari iri kunetsa asi mari iri kushayikwa mishonga yacho iri kudhura saka ngavachitisirwa mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu vorapwa nemishonga yavo yemahara kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani zvatiikukumbirawo zvatiikukurudzirawo
asi amai chemhere vati kana vanachiremba vari kuramwa mabasa vasingadi kudzoka kumabasa zviri nani hurumende ibvise vanachiremba ava pabasa yoisa vamwe vanhu vakaita savanachiremba vechisoja vazobatsira vanhu muzvipatara
dai hurumende yanga yaongorora muzvipatara kuti vari kuda basa ndeavava vasiri kuda mabasa ngavabve zvavo nekuti ezvinezvi kana tingatarisa tiri kuisa varwere vedu muzvipatara tichiti panenge pane shandukowo pakurwara kwavo asi tinge tichitoona kuti tiri kutokuwadza futi zvakare varwere vedu nekuti ukapinza murwere unenge uchitarisa kuti achabuda akapora but panguva yekuti arapwe nemuna dokta haana nguva yacho nekuti anenge akagara haana shungu yekuti arapewo murwere kana mushonga wacho tichitokurudzira kuti ngavachitisirwa mushonga yekuti vachikwanisawo hurumende ichiisa mushonga muzvipatara kuti vanhu varapwe nekuti ine zvimari iri kunetsa asi mari iri kushayikwa mishonga yacho iri kudhura saka ngavachitisirwa mishonga muzvipatara yorapwa varwere vedu vorapwa nemishonga yavo yemahara kana kuti yodzikiswa mutengo tichitengawo zviri nani zvatiikukumbirawo zvatiikukurudzirawo
vamwe vana mukoti vatataura navo vanoti vanga vachidzoserwa kudzimba nevakuru vavo sezvo muzvipatara manga musina vana chiremba zvichakadai mumwe chiremba wepapari renyatwa watataura naye vawala slambelo vaudza studio 7 kuti havasi kuzodzokera kubasa kudzamara hurumende yagadzirisa nhuna dzavo kusamira zvakanaka kwezvinhu muzvipatara kwabva kwawedzera kuipa sezvo vana chiremba vakuru vave kuramawo mabasa vachavakwanisawo kuita basa ravo nemazvo kana vana chiremba vadiki vasiri parutivi pavo
zvai kwayasvika papato pakutomita chaizvo nekuti vana chiremba vakuru vapindira saka isuwo sana chiremba vadiki tiri kuona ishozvo kuti hurumende yedu haina zvakawanda zvaiti yaita kuti iadrese maissues atakavareiza from the start saka isuwo sana chirembawo tiri kuramba tiri pastrike and tiringokumbirawo kuti even varwere vedu vatirambe vachingotipindira even hama dzevarwere dzirambe dzichingotipindira nekuti patasvika ndopa zvinhu zvinenge zvakuda kuita asiwo tinongokurudzira kuti vana chiremba vese vari kumatunhu akasiyana siyana vave vanotaura inzwi rimwe kuti tikwanise kunzwika nekuti vamwe vakaramba vachingoenda kubasa isi hazvizotibatsiriwo sana chirembawo vari pastrike.
Muteredzeri wemutungamiriri wenyika vaConstantino Chiwenga vakaudza vatori venhau nechipiri kuti hurumende yakabvuma kutambira dzimwe nhuna dzanachiremba asi kwete dzose. Vakatiwo hurumende haina mari yekunze yekubhadhara vanachiremba ava sezvavari kuda, izvo zviri kuramba kutambirwa nanachiremba ava. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas chiri pasi.